This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo chivabvu 18 2014. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichidye zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Vashandi nevashandirwi voshushikana nekusiyiwa nehurumende muurongwa hwekutsvaga nzira dzekukwezva vemabhizimusi vekunze. Sangano rinosimudzira madzimai roronga kuita zvirongwa zvekudzidzisa madzimai nezveutungamiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mukuru wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare vanoti hawanzwisisi danho rakatorwa nehurumende rekuita musangano yoga wekutsvaga nzira dzingaitwa mukukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika. VaMufukare vanoti vataura mashoko aya zvichitevera musangano wakaitwa nevamiriri vemapazi akasiyana-siyana wakaitwa kunyanga svondo rapera waitsvaga nzira dzingaita kuti vekunze vapinde munyika. Imwe yenzira idzinonzi dzakasimudzwa kumusangano uyu ndeyekudzikisa mitero inobhadharwa nevemabhizimusi vekunze ava. Chikwata ichi chinonzi chichabuda negwaro richazvosvitswa kudare remakurukota. Ngatinzwei hurukuro yataita navamufukare.
Tazverengawo manyuspaper and taona kuti hurumende ichiri kungoshanda sehurumende yega. Zvikuru zvatinoramba takataura kuhurumende yedu ndezvekuti mazano marayiranwa. Hongu sehurumende ndovachapedzisira vachingova nezvokutaura, ndovachaita shoko rokupedzisira. Asi dai vanga vainvolvawo business mumashoko avari kuita iwayaya, ndine chivimbo chokuti zvaibudapo zvaibuda zviri nani.
Tichiona zvekuti pangangoita kurudzire yekuti hurumende idzikisire mitero vekunze vanenge vachiuya kunoisa makambani, idanho ramungatambirawo here tichionawo kuti imi muri vemakambani vari munyika musiri kuwanawo zvimwe chete sezviri kurongwa izvo?
Hongu, tinoritambira, asi kuritambira kwatinenge tichiita tinenge takatarisirawo kuti hazvisi kungozoitirwa avo vekunze chete, zvichaitirwa chero muzvina bhizimusi ari muno munyika. Tinofara zvikuru kuti hurumende yaakuona kuti tinonidha kuti tibatane nevamwe vekune dzimwe nyika mukuzama kusumudzira zveupfumi hwedu. Ishoko ratatagara tichitaura nariini nariini, asi hurumende yange isati yaona kuti zvinhu zvingabatsira. Saka tinotenda zvikuru kuti chinhu chaakuitika iko zvino chinhu chinofanirwa kuramba chichiitika, kwete onde kuti tongoti toita zvokudzikisa mutemo.
Ivo vekunze ava mungaona here vachitambirawo zviri kurongwa kuitwa izvi?
Chinhu chikuru patinonzwa patinotaurirana nevekunze, chikuru kuru chavanogara vakataura ndechekuti hurumende inofanira kuti zvayataura yataura. Izvi zvokuti nhasi yataura ichi, mangwana yataura chimwe, kusvera mangwana yadzokera zvofuti kuya kwatakambobva, ndonzi zvinji zvinoita kuti kunyange mukati tokupai zvinhu zvakaita sokuti mobhadhara mitero mishoma, vazhinji havakwanisi kuya nekuti vanenge vachitya kuti kandikangouya imomomo pamwe mangwana zvinhu zvinochinja mari yangu yose yobva yaenda.
Vanga vari mukuru weMCOS vaJohn Mufukare vari parunhare muHarare neStudio 7. Mashoko avamufukare aya anotsenerwawo nemunyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU Vajafet Moyo, avanoti hurumende inofanirwa kuyeuka kuti ine vamwe vayo vanoti vashandi nevashandirwe.
Atipo paurongwa hwakadaro. Asi taverenga kumapepa nawo kuti hurumende ndizvo zvayafunga. Iri kumhanya mhanya vachida identify my areas vari kufungidzira kuti vekunze kwenyika vangango establish my businesses and vanozowana chii vanhu ivavo kana vakwanisa kupinda munyika vangoti vari kuedza kucreate an environment. Asi sisu vashandi hai hatina kukokwa. Hatizivi kuti panyaya dzekushandirana apa vachazoita sei because tiri kunzwa kuti pane urongwa wekuti mitemo yakafana neLabour Act haizo apply panzvimbo idzodzo.
Imi sekusiyiwa kwamakaitwa makaona sei danho iro kuti hurumende haina kunge ichikudaidzaiwo?
Hurumende yetu tinangoti humbimbi doga. Havana kudaidza vanhu vanofanira kuva vachibatsira. Ndizvo yagara ichiita makore apfuura and zvinhu zvakadaro zvinozokonzeresa kuti vanhu vasabatsire tingangoti buy in pamaprograms acho. Hazvisizi kutsanangurwa why mastakeholders asingadaidzi vanhu vakafana nethe business sector, vanhu vakafana nelabour. Vai vasingadaidzi asi kutsanangurwa tinongozwa kuti ndizviri kuitawo nehurumende. Hazvombotishamisi sisu kuti hurumende yetu yakagara ichingopaparika ichiita zvinhu zvakadaro and nguva dzakawanda tichatoona kuti vanhu vachatorasika pane zvese zvavanenge vachida.
Imi kana vakanga vazobuda nezvisungo munokwanisawo here kunge muchizotora matanho?
Nguva dzakawanda kana vanhu vangabuda nezvinhu zvakatonaka tinomboti chinhu chakanaka chakanaka. Asi hasvatamboona panosangana vachiita zvinhu izvozvo vari vega vobuda nechinhu chakanaka. I think ndizvo zviripo munyika muno.
Vanga vari munyori mukuru wezCT Yuva Jafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinobatsira madzimai reSali Women's Institute rinoti svondo rinouya riri kuronga kuita musangano weWomen's Leadership School uchadzidzisa madzimai anobva mumapoka akasiyana-siyana anosanganisira ezvematongerwo enyika nezvenzira dzekutungamira mumapoka avanobva. Mukuru wesangano iri uye vari ivo vakaritanga muzvare Sali Dura vanoti musangano uyu uchasimudzira madzimai kuti vave vatungamiri mungave mudzimba dzavo, munharaunda dzavanobva, mumabasa mavanoshanda kana mumasangano avanoshandira. Ngatinzwei hurukuru yavaita na Sandra Nyaira weStudio 7.
Ichi chirongwa chine zvikamu zvinova izvo zvishanu nezvitatu zvinodzidzisa munhu kuti kana uri mukadzi uri mutungamiriri pese paunenge uri, uye kana uri mutungamiriri zvii zvaungaita kuti vanhu vaunoda kuti vakutungamirire vavimbe newe, zvii zvaungaita kuti kana uchinge uchitungamirira uve unounganidza vanhu vaunoshanda navo vagova vanonzwisisa iwe uchivanzwisisawo muchiita mubatsira pamwe kuti zvamunenge makatara kuti munoda kuzenge muchiwana zvive zvinobuda pachena. Zvimwe zvezvikamu zvinobuda ndezvekuti kana tichigoverana mabasa, ungava uri mukuru mukuru kubasa uine vamwe vaunoshanda navo vanenge vari pasi pako, ndedzipi nzira kana ndezvipi zvinhu zvaungaita kuti kupawo unoitawo vamwe mabasa kunge kunoitika zvine pundutso?
Ndivanani vamuri kutarisa kuti vange vachipinda musangano uyu?
Madzimai anobva kumabato anoita nezvematongerwo enyika vari muo mukati mavo, vanobva kuzapu, vanobva kune imwe NDC, vanobvawo nekuzanupf, kune zvevamwe vasikana vechidiki vachiri muzvikoro zvinova izvo zvinonzi mauniversities, kune mamwewo madzimai anonziwo maartist vanoimba nevamwe vanoitawo zvekusona nevamwe vasikana vari kuitawo zvekugadzira musoro nevasikana vamwe vatungamiriri mumasangano akazvimirira ari ega nevamwe vachangotangawo makambani avo ekuona kuti vangapundutsa sei upenyu hwevanhukadzi nevechidiki.
Takatarisa nyaya yevechidiki, vari kuuya zvakawanda here ivo vechidiki kuti vange vachipindawo mukati memisangano yakadai vachizvikurudzirawo vasati vazova vatungamiriri vamangwana?
Vese diki vane uwandu wakawanda pavanhu vari kuda kunge vari mukati nekusimudzirwa uku. Vese diki kunyanya madzimai vakaona kuti ivo pazvisungo zvese zvinoitwa munyika yedu yeZimbabwe zvinongovataura zvakangoita sokunonzi vakafanana nevamwe vanhukadzi vese. Asi tikatarisa mudare redu reparamende nekukanzuru nemusenati nemukabhineti tinoona kuti madzimai echidiki vanhu vakasarira.
Vanga vari mukuru wesangano remadzimai reSali Women's Institute muzvare Sali Dura vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com.
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Richard Matimba. Vakawanda munogona kunge musingavazive henyu, asi mukangonzwa zvavanoita ndinofunga munobva mangovaziva. Mukoma Richard ndo vakatanga kamutauro kwake kuti unotoshaya kuti zviri kufamba sei. Mukoma Richard, tinokutambira ine mufaro paStudio 7.
Nokutenda iwo nekuti gamuchira zvakanaka.
Mungatudza kuti ndiye ani chai anonzi Richard Matimba?
Anonzi Richard Matimba ndi Uncle Richie. Vane personality inonzi Uncle Richie pabasa rekuita zvecomedies. Uncle Richie is a comedian. Uncle Richie is an artist. And ndinoimba, ndakaita gospel album rangu. And nezvimwe zvakawanda wanda zvandakapiwa sezvipo naMwari.
Mati muri mudzidzisi, muri mudzidzisi kupi chaiko?
Ndinodzidzisa paDominican Convent.
Ngati tange nenyaya yekuti unotoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Zvakatanga sei?
Zvakatanga neclip yandakaita pane tuma skits twandaiita tuma comedies itototo. Ndakatanga nekekutanga ndokubva katenderera ndokubva twadzowedzera kusvika panumber 4. Ikakaka ndeke chinumber 4. But tumwe twese tutatu twaita kukonzeresa zvichitendera all over. But catch 4 ndokakazotorwa statement ndofunga nenyaya yekuti mabudiro akakaita kaitoreka statement iyoyo nekuti ndoyairamba ichidzokerereka uye chinyatsobudisa timu yenyaya yacho. Panga pasina zvine musoro zvaitaurwa, asi pakatobuda chitimu ichocho chekuti hauchatunzwi shure zvinofamba sei.
Kekutanga kainzani?
Kainzi Mudikoni Bhebhe.
Imbotaurai chimboti pakurirai zvishoma iko ikakaka.
Nokuwasa muzara Jesu nchita haleluya. Ndikati nokuwasa munashe nchita haleluya. Amen. Ndinoda kungokutenda iwo nemukana wamandiwanisa manherano kuti ndingowanigona chaparidzawo pamberi penyu. Ndinongotendawo kuti ndakangowanisawo mukana uyu kuti nhasi ndanyatsogadzirira zvangu, but ndakatonyatsokurudzirwa naMudikoni Bhebhe akanditi hanzi ndingoparidze. Anozozva kuti nemi akawanda zvamakaita izvi. Zvamungodibatsira muchingotiwo amen kuita kuti musazovhunduki. Ndakasomutsanangura Mudikoni Bhebhe, ndikamutsanangura kuti handizvigonisi zvokuparidza, asi akandimanikidza akanditi hanzi ndokunamata here ikoko kwekuti hanzi munoramba kutuma shoko raMwari.
Zvakaomba zvaMudikoni Bhebhe. Kechipiri kainzi imajapa mukoma Richard?
Kechipiri kainzi munamato wesadza.
Karodzi yaka titsenhurirei tinzwe.
Kanonzi muzara baba muri mukorore muri mweya mutsvene. Amen. Toda kuti ndingokutendeiwo Mwari nomukana wamandipa baba wekuti ndiwanike ndichadya. Ndokutendaiwo Jehovha nesadza randakatarisa pamberi pangu iri baba. Ndinokumbira Jehovha kuti mugondipa simba. Jehovha wedzerai simba Jehovha kuti ndigokwanisa kuzodya sadza iri pamwe chete nenyama yaJehovha
baba wedzirai simba mukati mechikafu ichi baba kuti tigowanika chichanaka Jehovha ndiri kunamata Jehovha kuti muise kunaka mukati menyama yeJehovha mwongo ndiri kuona baba asi mwongo mushoma Jehovha ndiri kunamata Jehovha kuti muwedzere mwongo Jehovha wedzirai mwongo mwongo Jehovha mwongo Jehovha wedzirai baba ndinomada kumafarira chaizvo kumadya samba ndichinakirwa baba Jehovha ndikuti isai simba Jesu kuti zvipinde mandiri mundizvinzwe mumiri mangu mese zvichiti Jinzwa kunakirwa Jehovha. Ah baba ndoda kutenda ini nguva yamandiwanisa Jehovha. Unhaka umhoko utini matutu mwa kuchi. Undibatsire Jehovha kuti ndigonakirwa maita ani baba nisara Jesu. Amen.
Aiwa tinokutenda zvikuru mukoma Richard Matimba nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa tinotenda nemiwo. Hanzi kuti ndanzi omwari kumhanya mhanya wangu. Mwachidzoka mwachienda ukotisha kuti vanhu vacho vada kungozviita sei uonitadza here kuti uya panzvimbo mwechireva kutoungana wototanga wototeerera Studio 7 unofanira kupota muchingoteererawo maredio anoteererwa nevamwe wotongozongoona kuti zvinhu zvacho otoshauri zvotombofamba sei papa ndini Richard Matimba Uncle Richie thank you
aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro tomboisira pano asi tichaenderera mberi nehurukuro yedu namukoma Richard Matimba svondo rinouya anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mumaoko aJonga Kandemiri
aiwa tinotenda Blessing namukoma Richi vateereri mutarisira kunzwa hurukuro ichienderera mberi svondo rinotevera Kokambo itsotsi kubva kuna mukoma Nyani Bote vanorova mumhanzi vari muno muAmerica kuBoston Massachusetts tabva tasvika kumaguma echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Vashandi ni vashandirwi voshushikana nekusiiwa muurongwa wehurumende wekutsvaga nzira dzekukwesva vemabhizimusi vekunze. Rimwe sangano remadzimai reSally Women's Institute roronga musangano wasvondo runouya wekudzidzisa madzimai nezveutungamiri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muunesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitimurai zvakanaka vateereri, ndekusiyai mina Sandra Nyaira.